Mangwana na kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi kuri musi wemuvhuro kukadzifai 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi tinonesa nyaya yabuda muSunday Mail. Inokota kusangana kwamai Mujuru navaMugabe. Ende haitaure kuti mumusangano iwoyo vaimbove sapilezi mai Mugabe vakinge varimo. Mukaverenga nyaya iyi yakangozara nefungidziro kufungidzira. Hapana humbowo. Uye idesperation yeruling party.
Bato ramai Mujuru reNPP roramba nyaya yekuti riri kuda kushanda namai Grace Mugabe.
Ndinoona kuti IMF zvikaro zvairi kuita haina kuvimbika nekuti haingazoti tanga vabhadhira John naPeter naMary kuti kupowo mari isusu tinavo tisina chikwereti navo. Kubhadhara kwereri IMF kuratidza kuti tine shungu yekubhadhara chikwereti.
IMF inoti haisi kuzokweretesa Zimbabwe imwe mari kusvika yabhadhara zvikwereti. Damba refu raWinky D itsva rotambirwa nevanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reNational People's Party raramba mashoko ekuti mutungamiri waro amai Joyce Mujuru vari kuda kumba bato idzva nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Izvi zvinotevera mashoko akatanga kuburitswa nenhepfenyuro yeStudio 7 kuti amai Mujuru vainge vaita musangano nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechipiri kumba kwava Mugabe kuBlue Roof kuBorodale. Bepa naure Sunday Mail rakatiwo amai Mujuru vaizoenda kuCape Town kuSouth Africa kunoita musangano nevenhengo dzeG40. Asi amai Mujuru avo vari kuSouth Africa vanonzi nemunyori mukuru webato ravo vaGift Nyandoro havasi kufambira nyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaNyandoro.
Mashoko amuri kubvunza mukoma Blessing manyepo. Mai Mujuru havana chekuvanza kuvana veZimbabwe. Mai Mujuru chokwadi chiripo ndechekuti vakadeedzwa navaMugabe maringe nekuti vaMugabe vainge vane chokwadi chavanga vakuziva. Ngatirangarirei vana veZimbabwe kuti mugore ra2014 musi wa1 December mai Mujuru vadzingwa muzano. Havana kudzingwa maringe ndekuti vaMugabe vega. Mumwe wevanhu vakaita kuti vadzingwa vanhu vanosanganisira Emerson Munangagwa neana Chiwenga vekumauto ava. Asi vaMugabe vakanga vangofunga kuti varerutsirwe wanga uri mukana kuti vapupuro kuna mai Mujuru kuti mwanangu chokwadi Joyce Tero paMujuru. Ndakazoziva chokwadi. Vanhu vainyepera kuti iwe une chawaida kundiita ndivo vakanga vane chinangwa chekundibvisa pachigaro. Zviri normal kuti munhu akumbire ruregerero. Uye mai Mujuru vakataura kuti baba ndakuregererai. Ingawani muchirungu tinoti to forgive is divine. Asi tinonesa nyaya yabuda muSunday Mail. Inokota kusangana kwamai Mujuru navaMugabe. Ende haitaure kuti mumusangano iwoyo vaimbove sapilezi mai Mugabe vakinge varimo. Mukaverenga nyaya iyi yakangozara nefungidziro kufungidzira.
Munyori mukuru weNPP vaGift Nyandoro vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kuti iregere kutenga zvinhu zvakawandisa kubva kune dzimwe nyika zvinozopa kuti igare iri nyika yekungokwereta uye kutadza kubhadhara zvikwereti. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemumwe ari muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muIMF ekuti bhanga iri ari kuzokweretesa Zimbabwe mari kana isina kupedza kubhadhara zvikwereti kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrican Development Bank. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Gift Mugano, mukuru wezvezvidzidzo vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi paZimbabwe Ezekiel Guti University.
Tikadara pane zvinhu zviviri. Chekutanga chekuti IMF kuona kwangu yaifanira kunzwira Zimbabwe tsitsi nekuti ku IMF atina chikwereti takabhadhara mare itanga tichinga tichiowa IMF gore rapera yaikwana kusvika $108 million saka kungava kubhengi kazhinji zhinji kana waclear chikwereti chako unonga wakukwanisa kutora mare kuti ukwanise kuenda mberi nedevelopment saka ndinoona kuti IMF zvikara zvairi kuita haina kuvimbika nekuti haingazoti tanga wabhadhara John na Peter na Mary kuti kupowa mare isu tinavo tisina chikwereti navo kubhadhara kwereti IMF kuratidza kuti tine shungu yekubhadhara chikwereti panguva yatiri tiri panguva yehuku nezai kuti tinofanira kutanga kuvapo kana tizai saka tiri kuti veIMF vakatipa mare nemamiriro yatapfuma wenyika neshungu dzine hurumende iripo pari zvino yaikwanisa kutibatsira tiwandise upfumi hwenyika kuti tikwanise kuona mari yekuclear nana World Bank nana Africa Development Bank maitiro ekuti IMF akasiyana neAfrica Export and Import Bank iri kutipa malines of credit nyange tine zvikwereti nekuti iri kuziva kuti inofanira kutipa simba rekuti tikwanise kukwira chikwereti kueconomics kuti munhu akwanise kubhadhara chikwereti onotomupa imwe mari pane dzimwe nzvimbo zvichisiyana munhu wacho ari kukwanisa here kuratidza kuti ane hwaro or ringati mapolicies ari kuratidza kuti anokwanisa kudzoka back panzvimbo yekuti abudirire sazimbabwe tingati pari zvino nenew dispensation iri kuenda mberi asi irida kujegwa yatingati tichikupusha mota toti chiri start saka ndo pekutanga ipapo kuti IMF haina kutendekapo haingatauri zvekunext door kwaisina kuswera kuti ukaona chikwereti bhadhara ndozvekupawo futi handisi kuona kuti vakavimbika ipapo hapana kubuda zvakanaka asi echiviri ndekuti ndichida kudzoka mubvunzo wabvunza kuti zimbabwe ingaita sekakuma waendere mberi zimbabwe haifaniri kuda kuvimba nekukwereta mari kunze kwenyika sezvii tiri kuona kuti vana IMF tabhadhara tiva kukwereta mari havasi kutipa pane zvimwe zvatiri kupedza mari tichitambisa mari zvatinofanira kunga tichitarisa tega kuti toita sei sezimbabwe tiende mberi neupfumi hwenyika
mungapa heri muenzaniso wezvirikuda kuitwa
mari yatiri kubudisa yatiri kurasa muno muzimbabwe imari zhinji yatokwanisa kuti tikaita tikabatana pamwe chete senyika tinokwanisa kuti mari iyo tinge tinayo tichishandisa tisikamhanyi kunokwereta vari kutinyima mari semuenzaniso zimbabwe iri kupedza mari inosvika $2 billion tichitenga zvirimwa zvatinokwanisa kurima tega senyika zvinosanganisira kuti chibage goros tiri kupedza mari inosvika kuhalf yebillion dollars pagore matimati nemavegetable tiri kupedza mari inosvika kuma $260 million pagore
Dr. Gift Mugano mukuru wezvezvidzidzo pazimbabwe Ezekiel Guti University vanga vari parunare muHarare sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose rehuman rights watch riri kuparura svondo rino gwaro reongororo pamusoro pekucherwa kunoitwa zviwanikwa zvikuru nevanochera vasina mvumo kana kuti makorokoza gwaro iri riri kuparurwa kulondon uye zvinonzi richabatsira kupa ruzivo kune vanotengesa nekutenga zvicherwa izvi kuti zvinowanikwa nenzira dzipi mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu ndemumwe wevari kupinda musangano uyu jonga kandemiri westudio 7 avabata vari parwendo rwavo kuenda kulondon kumusangano uyu ngatinzwei vachitsanangura
ndiri kufambira kureport launch yehuman rights watch vari kulaunja report yavari kuti responsible sourcing yemaminerals especially ari kubva kuvatinoti muzimbabwe makorokoza maartisanal miners ndosaka ndiri kuenda kumotaura pamusangano iwoyo nekuti nyika yedu iko zvinezvi ine vanhu vangangodarike miriyoni imwe chete vari kurarama nekuchera goridhe zviri kunzi zviri pamutemo musangano uyu uri kudaidzirwa nesangano rehuman rights watch rinova rakaita ongororo muafrica vachiona matambudziko ari kusangana nevanhu vari kuchera maminerals angava riri gold kana madiamonds zvinonzi zvisiri pamutemo anonzi maillegal miners saka ripoti yavo vari kuda kuti vaiturirewo kune makambani vanotenga ndarama nemadiamonds ivavo anobva kunzvimbo dzakadaro kuti vari kumbonyatsa kuziva here maconditions ari kucherwa zviwanikwa izvozvo
asi neimwe nzira hatizomanikidza here kuti vanhu ivava vari kurarama nekuchera mangoda kana zvicherwa izvozvi zvinonzi zviri kunze kwemutemo vazenge vachimiswa kuita basa iroro vachirasikirwa neraramo
Zvitodaro chinangwa chekubuditsa report iyoyo ndechekuti varakidze kupasirese kuti vanhu ava vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo vari kucherawo zvicherwa izvi kuti vakwanise kurarama upenyu huri normal varege kunopaza dzimba dzevanhu kana zvitoro kuti vava nekurarama. Saka chichemo chiruda kuendeswa pasi rese kuti makorokoza aya ngavapiwo mitemo kwayo, kwete mitemo inovati muri mbavha kana kuti muri macriminals, asi mitemo inoita kuti vakwanisewo kushanda sekushanda kunoita maticha kana manesi kana madhokotera. Ndo chinangwa chekupublisha report iyi.
Saka munotarisira here kuti kune vehurumende vachapindawo musangano uyu? Tichiona kuti ndo vanenge vaine masimba ekuchengetedza kodzero dzeivo vari kuchera zvicherwa izvi.
MuZimbabwe hakuna vari kuuya, asi kunewe kune dzimwe nyika variko.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vari parunhare panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport muHarare vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chekunyoresa vavhoti chekupedzisira kunyoresa vamwe vanofungidzirwa kuti vainge vasaririra kana kuti mop-up exercise chiri kupera nemusi wechina svondo rino. Pari zvino vanhu vanyoresa vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe. Zeki yakamboti inoda kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe, asi inoti yave kutarisira kunyoresa mamiriyoni mashanu nemazana zviuru mashanu chete. Masangano akawanda akazvimirira oga ari kuedzawo kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rino. Rimwe sangano riri kukurudzira vanhu kuti vaende kunovhota ndere Platform for Youth Development. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mukanganya uyu weStudio 7 abata mukuru wesangano iri vaClaris Maduku, avo vari kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vanyorese kuvhota kumaNicaland.
Dambudziko redu rakanyanya kukura ndevechidiki vahati kunyamutageta vazhinji vacho vanhu vanga vakuona sekunyaya dzematongerwo enyika kupedza nguva, nekuti vanhu vanenge vaine zvakawanda zvinovashusha zvekuti hakuna mabasa, uyewo mararamiro avari kuita vanenge vasina zvavari kurama nazvo zvavanoita kana maprojects kana zvakadaro. Saka tiri kushanda nevechidiki vakadaro ivavavo. Saka dambudziko redu rakanyanya kukura nderekuti vanenge vachida kurudziro yakanyanya. Kanekange dambudziko rakanyanya kukura rekuti havana madocuments akakwana. Zvino rimwe dambudziko riripo nderekuti nevamwe vaya vanoti vabereki vavo vana vomubhera rekutora zvitupa, saka ivo vanenge vasina kana chekutangira. Asi isusu seplatform for the development tiri kuona sekuti tinokwanisa kuita overcome that problem, nekuti tiri zvimushana zvakanaka nevana mutape matradition leaders vedu. Ndoda kuti basa kuti patsamba zvinhu zvichikonzera kuti vagare vevamutumburi vagare kwagarahwa vagare kwechinyamukwakwa, zvishandisa madocuments iwayo kuzoti vawane matsamba anovapa mabirth certificate uye anovapa zvitupa. Saka ndikuona kuti awa paine madambudziko akati kuti ndinoona kunge tinobudirira kuti manhamba atiri kutarisirawo akwanise kusvika.
Tichitarisa kuti chirongwa ichi chemopup chichange chakusvika kunopera, pane zvirongwa zvamakatarisana nazvo here?
Nyangoti iyeye kuti angaenda kudhaya kuti kuita zvemabhora, nekuti tiri kuona kuti munzvimbo zhinji kana muita zvemabhora mune musingadi panenge pasina zviya zvakawanda zvatingati maprocedure zvekuti munombodi kuti mapurisa ngazi, nekuti vazhinji vemunharaunda vagara zvita mumabhora iwayo. Then tine zvimwe zviri kufarirwa nevanhu anonzi maroad shows nevaimbi vatiri kushandawo nemasangano amwewo ari kukurudzira akafanana Zim Right Team Zimbabwe Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kuti kana taita maactivity danika nemaroad show vone vanotitumirawo zvimwe zvikwanisiro kuti tinge tiine vanhu vakawanda vanenge vachiuya. Ndikando zvatiri kuita nhasi tangatambosvika zvekuchinyamukwakwa, mangwana tinenge tiri kwachidue chianda zvekwamaunganidze tiinda kwamuzite. Tiri kuitazve zvimwe zvirongwa zvatinoda tina cultural and traditional arts festival. Patiri kuti patsika dzekuchipinge kazhinji kune nyaya dzekuti kutambwa michongoyo, kune chokoto nezvimwe zvezvi zvinyambera, ndo mitambo yatinenge tichitoita kukorokodza vanhu vouya.
Avo vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vachitaura naMavelous Mukanganya weStudio 7 vari kuchisumba njee.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo munyika yeAmerica pakati pemuzinda wemutungamiri wenyika iyi Donald Trump nevasori kunyanya veFBI nevebazi rezvemitemo muAmerica reJustice Department. Kunetsana uku kuri kuuya mushure mekunge bato ravaTrump remaRepublicans raburitsa mashoko richishora mashandiro emapazi maviri aya richiti aida kuzodza vaTrump mafuta enguruve yavasina kudya panyaya vari kupomerwa yekuti vaitsigirwa neRussia musarudzo. Asi mapazi maviri aya anoti mashoko akaburitswa aya haanyatsosvike pamwongo wezvakaitika uye vachitivo kufukura hapwa. Kunetsana kwakadai hakusati kwamboonekwa munhoroondo yeAmerica. Nyika yeIsrael yaparura chirongwa chekuzivisa zvizvarwa zvemuAfrica zviri muupoteri munyika iyi kuti zvichadzingwa. Mutsamba dzakaendeswa kuzvizvarwa izvi kutanga nezuro, Israel yakati zviri kupiwa mazuva makumi matanhatu chete zvopiwa tiketi rendege kuenda kune imwe nyika yemuAfrica isina kudomwa nezita. Vapoteri vakawanda kubva kuEritrea neSudan vanosvika zviuru makumi mana vari muIsrael uye vari kutyira kuti vachaendeswa kuRwanda. Asi vamwe vana chiremba vatyairi vendege nevamwe vechitendero vari kushora zvikuru zviri kuitwa nehurumende izvi. Chirwere chekorera icho chakauraya vanhu vana mwedzi wapera muchegutu chave kukonzeresa mutauro pakati penhengo dzechitendero chechimoslim nevakuru vezveutano pamwe nevematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro raro rekubvuma kuti chirwere chekorera chainge chauraya vanhu vana muchegutu, bazi rezveutano rakati mavigiro anoitwa vasi nenhengo dzechitendero chemuslim zvimwe zvezvinhu zvakakonzeresa kuti chirwere chekorera chipararire muguta iri. Gwaro iri rinoti pakafa ambuya Laita Mulungusia pavanhu vakageza mufi, vatatu vavo vakafawo mumazuva mashoma akatevera zvichikonzerwa nemagezero avakaita mufi. Nhengo dzechitendero chemuslim dzinoti hadzina kufara nemashoko akaburitswa nebazi rezveutano. Munyori mukuru wechitendero ichi muchegutu vaED Chutulia vanoti magezero avanoita nhengo dzavo dzinenge dzafa akasiyana nezvinoitwa nemamwe makereke kana pachivanhu, asi vanoti havasvine matumbu sezvinotaurwa nevakawanda. Vachiutulia vanoti vanogeza mufi semagezero aiita achiri mupenyu uye mvura inenge yageza munhu anenge afa inoraswa zvine utsanana sezvo zvichiitirwa mumba yakagadzirirwa izvozvo.
Chokwadi, muslimu akafa isusu hatigezesi sekugezesa kunoita vamwe zvezvokutora tawe mungobvuta kubvuta. Anogezeswa zvechokwadi sekugeza kwaaiita ari mupenyu. Endi nenhau iri kutaurika yekuti hatingatore nhau yacho iri kutaurika. Totaura kuti munhu anogedzeswa tine totove ne basin tine inonzi janaza room matino gezesera mufi kana achinga afa panotove ne outlet inoenda kusua yakatokonektwa kudhara kutaura hizo kumosiki kwenu
vachiuchuli ya wano timanyepo kuti nengu dzavo zinosvina matumbu emuna anenga afa sezu nutaurwa ni vanu wakawanda
jezo kuti hanzi kunosvinwa matumbu anosvinwa chiruzi asina kuviwa munhu matumbu esaya ya manyepo
Vachi uchuli ya vanu chavati kufara ni mashoko wakaburis kwa uye vanu kuruzila vanu wakaburisa mashoko imanyepo aya ivavo kutiva wakumbiriru regerero sezo wakatazira chitendelo che Islam.
Atina mfaro ni publicity ya kaitu. Uyeva wakaburisa nyaya iyoyo, I don't want to mention names, just to apologize. Ata urire nyika chokwadi, gozi arukuita kunge asinga farire chitendelo che Islam.
Gurukota rezo utano, wadzevti parirenya atwa, vanu tivano uremekeza zvitendero zvose zviri munyika vachiti zvitendero izvi zvinofanirwawo kuita zvinhu zvinobatsira vatendi vavo
tinokudza ese maMuslim maChristian semukuru weMinistry of Health tinotokudza vananamata nemanamatirawo kana zvemudzimu tinozvikudza ati hapana chotinomboshora kana wani asi isusu tinongotarisa munyaya yeutano zvikuitwa pautano here kana kuviga kwacho zvikuitwa pautano here kana magezero kana vachigeza tichatoda kuvakumbira kuti tione kuti munogeza sei tibatsirane pautano
nyanzvi munyaya dzezvechitendero vatenderai makaya vanotiwo tsika dzezvitendero hadzifanirwi kuisa upenyu hwenhengo dzavo panjodzi munyaya dzeutsanana ndakamirira studio 7 muchegutu ndini apa achigoriwa
Muimbi ane mukurumbira munyika Winky D nemusvechishanu akabura damba refu idzva rinonzi Gombwe kuHarare International Conference Center. Mutore wedu nhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Damba refu idzare muimbi uyu rakonzera mutauro mushure mekunge rakapa Winky D mari inoita iyo zviuru makumi manomwe zvemadhora apo vana muzvina bhizinisi vaGenius Kadungure nava Alben Dabambi vakakwikwidzana kuritenga musi wechishanu apo rakaparurwa damba refu iri iro rine nziyo gumi nembiri rakasiyana zvikuru nemamwe ese aakaparura mushure mekunge Winky D akanda dzechitendero achiperekedzane nangirozi iyo akaimba akabatana nevabati vaJehovha Kunyange hazvo zvisati zvaziviswa kuti madamba refu mangani akatengwa musi wechishanu apo rakaparurwa zviri kuratidza kuti Gombwe ringangokwikwidzana zvakasimba nemadamba refu akatengwa zvinotyisa musi wekutanga wawo ekutengeswa izvi zvinotevera kuzara kuti fasha kwaive kwakaita nhandare yeHarare International Conference Center apo damba refu iri rakatengeswa kekutanga dzimwe nziyo dziri padamba refu idzva iri dzinosanganisira IM Hot dzemudanga mawani atanga finu finu dona robots na gombwe iyo Winky D anoti ndeye chinyakare. Winky D uyo akaita rimwe damba refu nemuimbi woku Jamaica anemkurumbira Biniman anoti zvekuimba zviri muropa. My woman, please don't help me understand why we fighting all the time. BMP me now let you go, cause you know I say me love you so. Yeah. We now pose like that me now, cause it's a loving and a puppy shop. No, baby me now let you go, cause you know I say me love you so. No, we now pose like that me now, cause it's a loving and a puppy shop. So me say sing, Bima, you got the keys to the Bima. See like a sugar but you act like a pepper. No, you don't look me but I don't matter. You in a me life to make me life better. Me and you together is like bread and butter. Make me Winky D akashandisa zvekare mukana wedamba refu rake idzva iri kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nemana ekuberekwa kwake. Muimbi uyu akaberekwa musi wa 1 kukadzi 1983 mumusha wekambuzuma muHarare achinzi Wallace Chiru Miko. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Moyo wekubereka chinowanirevera chinonipaya pahana pandinotari pavana pfungwa dzotenderera liso dziyoyerera chinonipaya pahana pandinotari pavana tari zvimwe zvichatikambirozi zvichatimurangozi zvichandiwandiranyasha. Ndatenderera, osikiti ndafamba mamaera. Ndateketera, nafika kunyanga panoera. Chinyama zvaramba, mweya tungamira vanazvo vopamba. Kandama kwatiko voshanda, vasunungure muuranda. Kuona mutiza musha, tande musango anda kuna kumiri kufa. Kumira musango here, tenge masina musha. Tarisi zvimwe, hechasi kangirozi, hechasi murangozi. Namo yangu ndeye kubereka vana vandisisa wone. Vango vapararira nenyika hanzi yatinga zvigone. Ndakaberekera kejo saka ndasiya neine mombe. Vari kumhanyisana nemabasa kuda kudzinga urombe. Dose vaona kuhope vari pamusha ndaiwa hadzizi nyope. Kubva mangwanani vari pandima samara kudoke. Ndariti zvimwe hechasi kangirozi hechasi murangozi hechandiwanira nyasha. Haiwana pikwa koni zvikasi kangirozi zvikasi murangozi.
Nako kambo dzikangirozi kubva kuna Winky D. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Bato raMai Joyce Mujuru reNational People's Party roramba mashoko ekuti riri kuda kushanda naMai Grace Mugabe nevamwe veG40. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti IMF inofanira kupawo Zimbabwe mukana wekuti ipiwe imwe mari, kwete kuramba yakatsika madziro ichiti Zimbabwe inofanira kutanga yabhadhara zvikwereti zvose kune mamwe mabhanga. Tava, tashuka kumagumo, ichirongwa chedu cha nasi. Anoko ni kene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC mchiti. Murano shakanaka wa tereri, doksi ya mina, tunga milinkomo. Nchiti muskwele shakanaka ndizo, na tunga milinkomo, mundauze isindebele.